Idanho rakanaka kana takanangana nenhau yekuparadza huori pamusika wemari weauction system uyo wakaparurwa gore rakapfuura. Asi tinoona isusu kuti mawiro ayaita yauya zvine mutinhimira wakanyanya wekuti zvabva zvazungunutsa market. Kuzvinongotsika kwaita market kwaita kuti zvinhu zviite bararamhanywa.
Chikonzero chei pakuita chipatapata nhaka yemakonzo?
Nekuti veruzhinji vemabhizimusi vanga vasina gadziriro, uye hurumende tinoona sekuti havanawo vemabhizimusi vavakatanga vataura navo. Zvaizoreruka kuti panoparurwa mutemo wakadzama kudai unge uchitambirwa zvine unyoro. Saka ndoorandingaone sekuti ndooraita dambudziko, nekuti vazhinji vemabhizimusi vakabva vazadzwa nokutya. Vamwe vakafunga kuti kuda zvinhu zvaakuzosiyana, hurumende inenge yaakuda kudzosa kutarwa kwemitengo yezvitengwa kusanganisira nemutengo wemari yeforeign currency yatinoti price control pachirungu.
Ko pamitengo zvakonzerawo matambudziko akaita sei?
Kugeda-geda kwemeno ikoko kwakonzeresa kuti mitengo yakazongoti mushure memazuva maviri inge ichisimuka zvakanyanyisa. Tikatarisa mitengo yezvinhu yambva yasvetuka, ndofunga ne100%, vamwe vakakudza nema50%.
Munga pamuenzaniso?
Munzvimbo yemamutare taitaura nevamiririri veConfederation of Zimbabwe Retailers kumanikaland vachitipakurira kuti mitengo yemafuta yabhokisi ranga richiita $36 kurihodha, zvino panguva ino rakuhodhwa ne$63, uyewo shuga tigiri yakabva yakwirawo mutengo. Vamwe vanga vachihodha nema$18 pakesi rinenge riine mapakiti 10 vanoti vakwidzawo, vamwe vaakuita ma$30, vamwewo ndo vari kuitawo ma$35. Saka ingori nhau yekusagadzikana kwepfungwa nemwoyo, nekuti vanhu vanenge vakatyamadzwa, vazunzwa zvakanyanya, vashamisika nekuparurwa kunenge kwaitwa mutemo uyo unenge wangodonhedzwa kana kungokandwa mumaketi usina tsvakurudzo dzizere uye nhaurirano dzizere.